Vamwe vanongorora zveupfumi kusanganisira nyanzvi dzeupfumi pamwe nevashandi vari kupa mawanero akasiyana pamusoro pemafigiri einflation akaburitswa neZimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat svondo rapera. Zimstat yakazivisa kuti inflation yepamwedzi muna chikunguru yakaderera nezvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana ichibva pa74.5% muna chikumi wakare kuenda -15.3% muna chikunguru. Zimstat inotiwo inflation yepagore yakaderera kusvika pa101.3% mumwedzi umwe chetewo. Asi munyori mukuru wesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti kudzika kweinflation uku hakuna zvikuru zvakunoreva sezvo mitengo yezvinhu muzvitoro isina kushanduka.
Ndizvozvo chaizvo kuti inflation yadzika asi mitengo yezvinhu haina kudzika. Payanga kamira ipapo masodo apfuura ndipo pairi hatisati taona kudzika kwemitengo.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vari kuBritain muzvare chenaye mutambasere vanoti kudzika kweinflation uku kuri kukonzerwa nekushayikwa kwedhora remunyika izvo zviri kuomesera veruzhinji vave kukundikana kuwana mari yekutenga zvikwanisiro.
Hurumende yaita chichiribidi kuiconomics, yaita polisi yechichiribidi yekuti vari kuudza vanhu kuti shandisai local currency, asi nepo local currency yacho haisi kuwanika. MuZimbabwe mune cash crisis yelocal currency, asi iriyo iri kunzi inofanira kushandiswa kutenga zvinhu nekubhadhara zvinhu. So naizvozvo tinenge tichiona kuti hongu inflation inogona kunge ichinzi yadzika, asi zvekuti yadzika kuti kwanzi yava kuminus hakuna zvakadaro. Hakuna inflation inganzi yava minus, inflation inflation.
Izvi zvinotsinirwawo neimwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara avanoti kusungwa kwehomwe nehurumende ndiko kwasvitsa pakudzika kweinflation uku. Hurumende inonzi haisi kudhinda mari uyewo kubhadhara vanoiitira mabasa.
Zvinhu zvanyanya kuita kuti paite sepanika shortage kemaZimbabwe dollar ende kakusomeko ikako ndokakonzeresa kuti pawe nekakustabiliza kana kuti kusending up kana appreciation yataona yaitika paofficial exchange market.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano revemabhizimusi reZimbabwe National Chamber of Commerce Dr. Calisto Jokonya vanoti kusabhadharwa kwevanenge vaitira hurumende mabasa paine nguva kune njodzi mune remangwana.
Kusabhadharwa kwavanhu mari kana macontractors akaita basa zvinoreva kuti hurumende inenge isiri kubhadhara zvikwereti zvayo zvine dambudziko, nokuti zvinogona kuita mabhizinesi asaramba achienda mberi uyezve anozotadza kuramba achioperata. Zvinogona kuti mabhizinesi avharike kana zvinhu zvaitwa saizvozvo.
Vanoongorora zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti kunyange hazvo kuderera kweinflation chiri chinhu chakanaka uye matano ehurumende yekudzikamisa upfumi achitambirika, dambudziko riripo nderekuti vana veZimbabwe vazhinji havasati vave nemari dzekutenga sezvo mitengo ichakakwira zvakanyanya. Saka zvogadziriswa sei izvi?
Ndinofungidzira kuti kubatanidza nezvaitwa neReserve Bank zvekubata inflation pahuro, vakufanira kubatawo avo vakakwidza mutengo reti reZimdollar paranga riri pamusoro kuti vatidzikisa mutengo ichienderana nereti ravapo iko zvino.
Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe riri kuzvirova dundundu richiti matanho arakatora pamwe nehurumende ekudzikamisa upfumi ndiwo ane michero yave kuonekwa nhasi iyi kuburikidza nekudonha kweinflation nezvikamu zvakakura kudai. Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vari muAmerica muzvinafundo Steve Hank vanoti aya manyepo ekuti inflation yeZimbabwe yepagore yave pa101.3%, vachiti inflation yepagore munyika yakatokwira kusvika pa572%. Kunze kwekunge hurumende yatora matanho ari kukurudzirwa nevakawanda ekuti paitwe muonera pamwe chuma chemuzukuru panyaya yekudzikamisa upfumi hwenyika, vakawanda vanoti zvinhu zvicharamba zvichiita juzi ratizirai kuti uku riri kurukwa, uku riri kududunurwa.